This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, chivabvu 16, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mitengo yezvinhu yoderera muzvitoro asi veruzhinji vasina mari yekutenga zvinhu zvacho.
Meya weHarare vakambomiswa basa navakasukuwere vaBernard Manyenyeni vanoti veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti hapana mutemo wavakatyora sezviri kutaurwa navakasukuwere.
Vagari vekwaGutu vonyunyuta nezvakaitwa navamugabe zvekuvapa chikafu chakaita semufarinya nemabanana.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukotare zvemari vaPatrick Chinamasa vakadzikisa tarisiro yavo yezvikamu zvavange vachifunga kuti upfumi hwenyika hunokwira nawo. Mumashoko aburiswa kuvatori venhau, bazi rezvemari rateri riri kufunga kuti upfumi huchakwira nechikamu chimwe chete nezviga zvina kubva muzana kana kuti 1.4%. Zimbabwe yainge yati upfumi hwenyika hwaizokwira nezvikamu zviviri nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 2.7%. Mashoko aya anouya apo sangano reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT riri kuti mitengo yezvinhu munyika iri kuramba ichiderera zvichienzaniswa negore rapera, izvo zvinonzi nenyanzvi munyadzi zveupfumi munongedzo wekuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka.
ZIMSTAT inoti mitengo yezvinhu yakaderera ne 1.6% muna kubvumbi mushure mekumboderera nezvikamu zviviri nezviga makumi matatu nechimwe kubva muzana kana kuti 2.31% muna kurume. Zimbabwe inonzi nenyanzvi munyadzi zveupfumi yapinda mune inonzi deflation yekuti mitengo yezvinhu inoramba ichiderera zvichapa kuti makambani akawanda avharwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara kuti tinzwe maonero avo.
Zviri kukotirakidza mamiriro akaita upfumi hweZimbabwe. Consumer Price Index normally inoshandiswa kuyera kusimba kana kuderera kwakaita economy yenyika yega yega. Saka kana Consumer Price Index iri kukwirira, normally zvinowanzotiratidza kuti economy iri kukwirirawo zvinhu zvinenge zvakagadzikana. Kana makaona ichiderera sezvairi kuita muZimbabwe, zvinongotiratidza kuti economy inenge ichidererawo. Saka zvinongoreflekta kuderera kweeconomy muZimbabwe. Muri kuona kuti nyaya dzemari dziri kunetsa makambani ari kuvhara, vanhu vari kurasikirwa nemabasa. Saka zvese izvi zviri kuafekta aggregate demand muEconomy. Nekuti chinoita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira idemand yemahousehold nemakambani nemaeconomic agent anenge ese anenge ari munyika. Saka kana aggregate demand yakaderera sezvairi, zvinoitawo kuti mitengo yezvinhu munyika inge ichidererawo. Saka I think ndo patiri senyika zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Makambani ari kuvhara muEconomy, hapana production iri kuitika, hamuna mari iri kusekulera zvakanaka, unemployment yakanyanyisisa. Saka zvese zviri kuafekta mamiriro ezveupfumi.
Saka nekuderera kuri kuita upfumi uko zvii zvingaitwe nehurumende kuedza kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyadzi zveupfumi?
I think tinofanira kupa maincentive kuvanhu vanoproducer mabhizinesi kuti asaramba achivhara mabhizinesi atange kuproducer. And incentive hombe ndeyekuona kuti taderedza yatinoti pachirungu cost of doing business. Nekuti pari zvino mutengo wekuita business muZimbabwe wakanyanya kukwira zvakanyanyisisa. Wakakwira zviri kuproduce zvacho zviri zvishoma. Saka tine problem ye number 1 ye lack of production. Number 2 tine problem ye productivity yakaderera zvakanyanyisisa. Saka kuti tipedze madambudziko aya hunge tanga kuproducer senyika. Hunge tatanga kudila nemafekta ari kuita kuti vanhu asade kuproducer muZimbabwe, ari kuita kuti even my investor asade kuuya kuZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vashanda nesangano Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vakambomiswa basa sameya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti nanhasi havaone sepane mutemo wavakatyora mukuita kwavo basa. Kunyanga hazvo maonero egurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhi akasukuwere akasiyana neavo. Vachitaura kekutanga kubva pakaraswa nedare repamusoro, chikumbiro chavo chekuti nyaya yavo ikasike kunzwikwa kumatare, vamanyenyeni vanoti kumiswa kwavo basa pamwe chete nemunyori weguta vaJames Mushore kuri kukanganisawo mafambisirwo ezvinhu zvakawanda mukanzuro yeHarare, kunyanga hazvo paina meya nemunyori vakafanira kubata matomu. Vakasukuwere vakamisa vamanyenyeni basa masvondo matatu apfuura vachivapomera mhosva yekusateerera mushure mekunge vamanyenyeni nekanzuro yavo vapinza basa vaMushore semunyori mukuru wekanzuro. Tabata vamanyenyeni kuti tinzwe pavamire panyaya yavo.
Ndozvakaitika ndozvatinosangana nazvo muno matinogara muguta redu reHarare nenyika yedu yeZimbabwe. Asi kuti dzimwe nyaya mbiri dzichiri matare akarewo, vamwe vanoti chena inezvematare
asi muchitarisawo mamirira zvakaita zviri kukanganisa zvakadii mafambisirwo ekanzuro?
Kune zvakawanda zviri kutikanganisa mafambiro akuta kanzuro pari zvino hatiriwo mafambiro anotanga echiita. Mukatarisa zvino tingati meya vakarembera, tavakuvaka vanga vachinwa vakarembera, zvinoti zviringei mashandiro ekanzuro? Pane zvakawanda wanda zvakamira zvimwe zvinoita kumhanyiwa nazvo nechimbichimbi. Nyaya dzevashandi dzedzi ndakasiya kusine dambudziko revashandi kusatambiriswa. Panoda kuiswa musoro pamwe chete. Ndinobayira kuti kana variko vane zvavari kuita iri nani, kana vatsiri dambudziko rokunanga rakangomirawo ihwohwo. Ende pane dzimwe nyaya dzimwe tingobikwa bikwa mukanzuro imomo dzinoda utungamiri hwakadzikama, kanzuro yakadzikama, bond spana meya pamacouncillors nepana town clerk vanotungamirirawo. Zvino kana zvakamira zvakadai so pano tinetsei kufambisa dzimwe ndima dzakadaro idzodzinde.
Mune tarisiro here yekuti nyaya yenyu ingakasika kupinda mudare ichinzwikwa kuti mukasike kuwana ramangwana renyu kana kuziva pamumire?
Zvikuru kuti matare anofamba nenguva yakadii nechichibi dzakadii zvinogona kutinetsa kutaura nezvazvo. Tinongoti pazvaitikira pacho totanga nezvinge zvabuda ipapo.
Saka iye zvino vateereri vangada kuziva kuti meya vari kuitei izvi zvamuri kubata makambomiswa basa kudai?
Zviri kukanzuro direct ndakaedza kukoshesa kusurudzwa kwandakaita. Saka zviri kukanzuro direct handisi kutamba nazvo, ndakasudurukawo mazviri. Zvino zvakasangana neni semugari zvandashayira mukana zvandokuedza kumhanya nazvo iyo nguva yandakasudurudzwa. Handidi kupinda mune zvinoitwa mukanzuro nekuti kune zviriko ikoko, uye ndikaindomboedza kuremekedza zviriko iyo zvino unotinga uwirirani nazvo ruzhinji aruwiriranewo nazvo futi. Asi ndakatimbobvunza kuzvipa mukana izvozvo zviripo.
Avanga vari vakambomiswa basa sameya weHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare neStudio 7.
Vamwe vagari vekumaruwa ekwaGutu vari kushoropodza zvikuru mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vachiti vakavatsvinyira nekuvapa chikafu chakaita semufarinya kana kuti kasava nemabhanana, chikafu chavanoti chinowanzodyiwa nevanhu vekumadokero kweAfrica. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
VaMugabe vakapa vanhu vekwaGutu chikafu ichi musi wechishanu apo vakaita musangano pachikoro chepachamisa primary school mushure mekunge vabata maoko erufu rwaShegutu avo vakashayika makore matatu apfuura. Vamugabe vakapa ruzhinji rwevagari ava chikafu ichi pamwe chete nematani mapfumbamo echibage netani rimwe chete rematemba kuti vabatsirikane sezvo nzara yakafunya chisero mudunhu remasvingo. Asi vamwe vagari vekwaguti vanoti uku kuvaseka sezvo vasingadyi mufarinya uye chibage chavakapuwa chiri chishoma. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vapisai gumbo jena vanoti havana kana ruzivo rwekuti mufarinya uyu unobikwa sei.
Izvi zvaitotishamisa vaisusu nokuti isu hatitombozivi kuti zvobikwa sei zvana mukasavha zvacho izvozvozvo. Akamboonepi sadza remabhanana isajaira sadza redu remhunga rechibage zvakauya achitipa izvi zvinhu zvetisingatombozivi kuti unozvibikisa mwana churudzi. Pane zvakauya nezvishomashoma izvo ndofunga chibage chakauya chakangopiwa vakuru vomusangano ndovakangowana isusu hapana kana chatinacho kana chimwe.
Zvinofungidzirwa kuti kasava iyi nemabhanana akapuwa nyika yeZimbabwe nenyika diki diki yechitsuwa chePapua New Guinea kuti ibatsirikane panguva yenzara yakatarisana nayo. Muzvare Patient Gondoza mumwe mugari wemunzvimbo iyi vanotiwo vamugabe havana kuratidza kuti vanonzwisisa zvichemo zvevanhu munyaya dzechikafu. VaJosiah Murangano vanotiwo mutungamiriri wenyika ari kuratidza kukwegura kwake nezviito zvake. Vanoti vamugabe vangadai vakauya kuzobata mawako kare kare kwete makore matatu apfuura uye kuuya nechikafu chisingadyiwe nevanhu munenge zvokuti havasi kuziva zviri kuitika munyika.
Zvinhu zvinoshamisa zvikuru kuti isu muZimbabwe tikarangarira dambudziko redu isusu tajaira kurya mabagwe ndo staple food yedu isu sadza. Zvinana mabhanana kasava izvi hatizvizivi. Kana iri sekasava toizi handisi kuti kumba kwavo ndozvavanodya here. Nokuti isu kunotajaira sadza mabhanana awa anongozhiwa musuyo zvodopera hatichadi kubatwa kumeso. Mukuru unenge achembera zvokudokangamwa nestaple food yedu chai.
Vamwe vakawanda vanogunununa kuti mutungamiri wenyika haana kujekesa kuti aizobatsira sei vanhu vari kuziya nenzara munyaya dzechikafu. Vanhu vanopfuura mamiriyoni mana muZimbabwe vakatarisana nenzara inotyisa chaizvo. Vachitaura pagungano iri Ishe Gutu vakaudza vamugabe kuti dunhu ravo richaramba richivhotera ZANU-PF musarudzo. Izvi zvinoshorwa zvikuru nemasangano anopikisa anoti kutyora bumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Gandhi Maramba.
Vamwe vagari vekubhikita kumasvingo vanoti nzara yapfunya chisero mudunhu ravo zviri kuita kuti vamwe vaende kuzvikoro zvemaboarding kunodya chikafu chinenge chasiyiwa nevadzidzi vari muzvikoro izvi. Mumwe mugari wekubhikita Ambuya Mubayiwa vanoti vanofunga kuti basi rehurumende rinobatsira vanotambura resocial welfare harisi kuita basa nemazvo sezvo dzimwe mhuri dziri kusiyiwa dzichiyaura nenzara mhuri shoma dzichiwana rubatsiro. Studio 7 aina kukwanisa kutaura nebasi iri kuti tinzwe pfungwa dzaro panyaya iyi. Mavelas Muhlanganya wewe Studio 7 aita hurukuro naAmbuya Mubayiwa kuti tinzwe dambudziko ravo.
Kubhikita kune nzara hakuna zvekutamba. Vanhu vari kupuhwa nesocial ufeka vari kungopuhwa 88 muraini chero mabaro akanzi awedzerwa unongoona nhamba iyo ichingobuda yakadaro. Hakuna chiri kufamba vari kungopuhwa itembere chete. Vamwe vanhu vese ava vasi kutombotariswa nezvavo. Saka hazvitombobatsiri zviri kuno zvachona izvozvo nokuti vanhu vakungorarama zvokutongobetsera navo kuenda kundokumbirawo vamwe nokudii nokudii. Ndo zviripo zvachona izvozvo. Vamwe vanotoenda kumushana kundotsvaga sadza kubhodhin sikuru yedu inonzi mushana ndiko kunoitwa kundotsvaga sadza ikoko kutoti vanhu vararame.
Imi nemhuri yenyu muri kurarama sei zuva nezuva?
Itu takatopinda mumagadheni kuzama kurima muriwo. Tinongorya kamwe pazuva, tinongodya kamwe muriwo. Ndo watinogona kungotiwo tikawana voti tombomwa kapu kapu tosanganisawo nemuriwo watakarima uyoyo tomwa tii manheru tozodya sadza kuti tiwane kuvata zvakanaka. Mangwana zvetomuka zvetoti kapu kapu totanha muriwo wedu tosanganisa totomwisa tii muriwo uyoyo. Hakuna zvimwe zvatinotomborarama nazvo bekause vanhu vari kutorwa 88 muraini pamwe vanototorwa kana kuti 5 tero nhamba yakanzi yawedzerwa unotoona kunge ameno kuti chii chiri kumbotoa nzvimbo. Unotozoona mumwe munga asiri imomo akutongonzwe ndiye akutopuhwa. Iye zvinezvi vakataura kuti kune food for work. Food for work yachona iyoyo Vakatotora zvacho.
Ndianani vari kupa chikafu ichi?
Ndomumwe anoti ndiri mukuru wesocial welfare, ndiye anoti ndini ndinotungamirira izvozvo. Asi unonyatsaona kuti iye haadi kubvunzwa, haadi kana kutaurirwa kuti ko vamwe uvozodii. Aiwa, unongoti ndangofambira izvozvo zvatokwana.
Imi shuwiro yenyu ndeyeyi, mungade kuti hurumende ibatsire sei?
Isu shuwiro yedu zvavakanga vapinza Food for Work, vaona kuti mamwe ese mazerovo, ese vavakaona kuti havakodzeri kupuhwa pasocial welfare, venango vati ngavaite vese vaite Food for Work.
Vanga vari Ambuya Mubayiwa, mumwe mugari wekubhikita, vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari kumasvingo.
Makateerera kune vhenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 605. Pass 16065 ne 15460 kHz per shortwave.
Kunyange hazvo bumbiro remitemo yenyika richipa kodzero yehutano kuvagari vemuZimbabwe, veruzhinji vanoti havasi kuwana kodzero iyi nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kuondomoka kwehupfumi, kwasiya veruzhinji vasina mabasa pamwe neurombo uhwo hunonzi hwatekeshera munyika. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vagari vekwaMutoko, sekungochema-chema kuri kuita vanhu mumativi mana enyika, vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekuparara kuri kuita zvinhu munyaya dzeutano mudunhu ravo. Mumwe mugari wekwaMutoko, vaPhilip Muyengo, vanoti kunyange hazvo hurumende yakavaka makirinika, Zimbabwe ichangowana rusununguko, makirinika mazhinji aya anguva matemi asina chunhu sezvo zvipatara izvi zvisisina mishonga. Vamuyengo vanotiwo muzvipatara izvi hamuna vana mukoti kana ana chiremba vakakwana.
Kuno kwaMutoko chero zvazvo the right to health iri enshrined mubumbiredzwa remutemo, but tiri kuona kuti kazhinji weruzhinji kana kuti vagari vemuno maMutoko havasi kukwanisa kuwana zvinhu zveutano kana tangati right to health yacho, zvakafanana nemushonga, access to madrugs or access to even primary health care chaiyo iri kunetsa. Kuti unogona kuenda kuchipatara kunenge kusina mushonga yakakwana, kunenge kusina wana chiremba wakakwana kana wana mukoti wakakwana. Saka ndezvimwe zvekuti kodzero dzacho dzekuti munhu akwanise kuona zveutano hasati dzanyatsokurealizwa maMutoko. Weruzhinji havasati vakwanisa kuaccessa mabasics ezveutano. I think ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo mudunhu rino.
Mumwe mugari wekwaMutoko, amai Rabeka Mapurani, vanotsigirawo nyaya yekuondomoka kwoupfumi vachiti vari kusangana nendufu zhinji nekuda kwekushayikwa kwavana chiremba pamwe nekushayikwa kwemishonga mumakirinika ari mudunhu ravo.
Oraiti, nyaya yeutano iri kunetsera pakuti madokta anenge asiko. Dzimwe dzenguva munhu anosvika achisvika madokta pasina, saka anosvika pakugona kana kufa asina kuwanika rubatsiro kurapwa kwaanenge achida kuita. Patira pane Mutoko Hospital neOsozi, asi haOsozi iri kurefu. Mutoko ino ndiyo yatowanzotransfera chibva kwedu kwakawazva tichiya kuno.
Ishe Mutoko vanoti urombo hwakawedzerwa nenzara iriko gore rino hwasiyawo veruzhinji vari parumananzombe munyaya dzeutano nekuda kwokusawanikwa kwemari. Hurumende yakamboisa chisungo chekuti panosvika 2000 munhu wese wemuZimbabwe anofanirwa kunge owana utano hwakakwana. Asi makore gumi nematanhatu mushure ma2000 zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyaya dzeutano, izvo zviri kuita kuti vamuyengwa nevamuveruzhinji vaomerwe neupenyu. Kunyange hazvo mugore ra1985 sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rakarumbidza Zimbabwe nekugona kwayo kusimudzira utano hwakanaka hwevanhu. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti zvinosuwisa kuti Zimbabwe yakadzokera mumashure zvakanyanyisa uye zvizvarwa zvayo zvizhinji hazvikwanisi kuwana mari yekuenda kuzvipatara. Zvipatara hazvisisina mishonga uye vana chiremba nana mukoti vari kuenda kune dzimwe nyika sezvo hurumende yeZimbabwe ichivapa mari yepasi pasi pamwe nekusawanikwa kwemabasa. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Patricia Mudadigwa.
Mumwe akatadza kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship mugore ra 2014 uye muna 2015 Patrick Miller akaramba kukanda mafumo pasi ndokuzobudirira gore rino. Miller anotungamira sangano rinonzi Project Itemba uye ndemumwe wechidiki wemuZimbabwe makumi matanhatu vachananga kuAmerica mwedzi unouya kuzoita zvidzidzo zvakasiyana-siyana muchirongwa cheMandela Washington Fellowship. Miller audza tatenda gumbo weStudio 7 kushinga kwake uye tarisiro yake pasi pechirongwa ichi.
Ndakatanga kuko applya muna 2014 asi ndina kukwanisa kupinda 2015 ndina kukwanisa kupinda asi ndakaramba kuti ndingozvisiya zvakadaro ndakati no andingakwanisa kungozvisiya zvakadaro nokuti inini ndo passion yangu ndiri nichida kubatsira vamwanhu nekushandisa my gifts as a creative.
Saka tinoziva kuti iko kwa kuZimbabwe unoita program inonzi Project Itemba. Chimbotiudza kuti program yacho inofamba sei?
Inonzi Project Itemba ndakaitanga muna 2014. Pandakatanga program iyi ndakarealiza kuti ndinokwanisa kuita basa rakawanda semunyori semunhu anoita zvemitambo. Saka Project Itemba basa rayo nderekuti kudila nema issues anonetsawo kune vana vechidiki, but then tinodila neawo tichiita zvokuita sei zvokushandisa ma aunt.
And Patrick, pane wechidiki wanenge wachiti kuti hawaziwe zvanenge wachida kuita muupenyu, aiwe unotichi semunhu ari kuziva inonzi nechirungu passion ayako?
Inini kwavanonzwa kuti semunhu wechidiki hakuda kungoramba wakangozvisa in that place yekuti hauzive zvauri kuda kuita or hauzive zvauri nekuti uri munhu wechidiki, because hapasisina nguva. Nguva yautori nayo ndiyo izvezvi yekutiti unatsokuona kuti ungakwanisa kuita sei, because wakatobleswa kudhara nezvau nemagifts nemaskills to take you to that place where you want to be. Saka hapana nguva yekuita sei yokumira. Zvinhu ndezvokutraya kuona kuti ndezvipi zvinoita ndezvipi zvisiri kuita, because munhu wakazosvimudzira pauri haumboziva kuti unokwanisa kusvika kupi.
Patrick Miller ndemumwe wevechidiki vemuZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship uye anotungamira sangano reProject Itemba. Teyainzeve mangwana apo tichange tichikurukura nemumwe ari pasi pechirongwa ichi muzvare Stavison Love uye anorwira kodzero dzevanhu vasinganzwi.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection mangwana tiri kutarisa kuratidzira kuri kuitwa nevamwe vachishandisa mureza padandemutande reinternet vachishora zvikuru huori uye utongi hwezanu PF.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318.
Ngatisanganei muchirongwa The Connection mangwana, muneni wenyu Ntungamiri Nkomo nemumwe wangu
Tatenda Gumbo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyera tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Kutambirai vatereri, ini ndini Chioneso Jani. Muchirongwa pindai mudariro. Chatinotara nevechidiki, nastina tafadzwa chiwaridzo. Mukomana wechidiki anoimba nziyo dzechitendero. Ko wakadi hako?
Ndinofara makadi zvenyu kuti.
Aiwa, tiri right. Tafadzwa, chinangwa chako ndechei?
Ini ndikuparidza shoko raMwari kuburikidza nekuimba nziyo dzechitendero. Yenda kumarudzi akasiyana siyana. Asi ndichinyanya kushandisa mutauro wechishona.
Zvekuimba izvi makazvitanga rini?
Kuimba ndikangoti ndakakura ndichiita zvekuimba, asi kuzoita zvekutikisa nziyo ndakatanga muna 2018 vandikatanga dambe refurangu iri kutanga. Vandazoridzokorodza muna 2014 dambe refurangu baba ndadzoka. Vatawedzera nziyo dzakanga dziri papo dzaive 6 ndobva dzaitaita kuti dzive 10.
Si makariti baba ndadzoka.
Alright, baba ndadzoka, inini ndinotaura upenyu hwangu. Inini ndiri mwana wechidiki kudai. Ndakambokura, ndakambogara ama effect. Ndiri mudiki kudaro. ndakamborapa maupenyu tanga kuzviriwe okuramba mwari ini ndakambe ndadziviswa mwari ndiri kamwana kadii ndiramba mwari akatakazodisaida ndaona kuti aiwa ndanyatsoparidzirwa shoko ramwari ndikandipinda mwoyo mangu ndikabva ndafunga kuti aiwa ndikaendidzoshoko ramwari
baba ndatsoka inini ishe ndakatadza ndatsoka mundiregere
Munhau dzedu dzemitambo, vatsigiri vechikwata cheDynamos vakamuka chipembenenga vakatozoparadzaniswa nemapurisa mushure mekunge chikwata chavo chadamburwa neFC Platinum. Mutori wedu nhau dzemitambo, Michael Kariati, anotiudza zvakaitika.
Vatsigiri vechikwata ichi vakamuka chipembenenga vachiratidzira pakapera mutambo wavo neFC Platinum. Vachiedzera ivo kuti murairidzi wekuPortugal Paulo George Silva, uyo akadzingwa basa svondo rapera, anofarira kudzorerwa pabasa rake vachiimba ivo kuti sachigaro wavo vakeni mubayiwa vari kuita zvekutamba navo. Vateveri vedhimbare ava, avo vakabharira chikwata chavo mavanopfekera nhumbi dzekutambisa kwemaawa anokwana maviri kusvikira vadzingwa nemapurisa. Vari kuti panzvimbo yekuti Silva aende vamubayiwa avo vasina kuuya kumutambo uyu ndivo vanotofarira kusiya basa vachinzi vagarisa pachinzvimbo. Vatsigiri ava vaimba zvine mutsindo zita raSilva uyo aivewo pamutambo uyu uyo Dynamos yakadamburwa 1-0 nechibodzwa chakabva kuna Gift Bello uyo aimbotambira Dimbare makore matatu apfuura. Vanotevera Dynamos ava vakabuda pachena kuti havasi kuda Lloyd Mutasa uyo akapiwa basa raSilva vachiti ivo vari kuda kuti Silva adzorwe pabasa nechimbi chimbi vachiti pamberi naSilva uyo vari kuti anoziva basa rake. Vatambi veDynamos vakazobuda munhandare kwapera maawa maviri vakadzivirirwa nemapurisa nemotokari yemunyori mukuru wechikwata ichi vawebsa chikengezha iyo yakaputswa mahwindo yatemwa nematombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi tichitaura nemi vateereri nezvekuti muri kukwanisa here kutenga zvinhu muzvitoro sezvo tiri kunzwa kuti mitengo yaderera asi hakuna munhu ari kukwanisa kutenga. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Mitengo yezvinhu yoderera muzvitoro asi veruzhinji vasina mari yekutenga zvinhu zvaderera mitengo izvi.
Meya weHarare vakambomiswa basa navakasukuwere vaBernard Manyenyeni vanoti veruzhinji vanofanira kuziva kuti hapana mutemo wavakatyora sezviri kutaurwa navakasukuwere.
Vagari vekwaGutu votsamwiswa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakavapa chikafu chemufarinya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoda reWiztek kubva na 7 PM kusvika na 9 PM. Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na 11 kusvika na 1 AM. Kana muri paWiztek, tsvagai channel yakanzi CH Zim. anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Chris Gande na Marvelous Mhlanganya huye munhau dzechirungu.